masangano yakakosha pakuti Zimbabwe inofana kugadzisa ukama hwayo neWorld Bank neIMF kuitira kuti nyika iwane kuwandudzika paupfumi hwenyika. Tine chikwedi neWorld Bank, haiwezi takabhadhara. Tinofana kuwirirana neWorld Bank, pari zvino Zimbabwe haina mari. Asi tinofana kuwirirana kuti World Bank inokwanisa kutipa mari itsva. Itikati fresh capital. Kana tagadzira mapolicies anogamuchirika kuti right, Zimbabwe ya open for business. Tabvisa indigenization, tabvisa corruption. Taisa mitemo yemataxes yakanaka ikuita kuti nyika ichisimukira. Tinokwanisa kutengesa nyaya iyoyo kuWorld Bank kuti tikipa iwo katatendoka ka mari kuti tikwanise kutanga kusimudza business. Kana kuti musikati kutipa mari, ngatichiwirirana kuti pamakore 3-4 achatera chekubhadhara yemari yenyu ishoma nezvishoma yaitanga tinokwanisa kukupai.
Ko, tichitarisa mabhanga iwaya reWorld Bank nereIMF akakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezveupfumi pasi rose?
World Bank neIMF tikazvitarisa paeconomics ndiwe tingati vakafarana nemainternational commission of audit. Ese tinoenda kutinovadzira commission of audit ndiwe anotendwa kuti kana wadhinda chitero cha commission of audit waisungirira kuti zvauri kutaura pai ndezvechokwadi sekuti paafidavit paya. Saka kana musina ukama neWorld Bank sekuti pamakore machure pamakore gumi machure upfumi wedu usina kumira mushe, politics usina kumira mushe, World Bank neIMF vakambotiza muno muZimbabwe muno. Mainvestor havauyi pasina World Bank nekuti hapana kuzwa certify kuti nyika iyi iri kuziya kwairi kuenda. Saka ivo havagotsikani nekuti mari yavo inovachengetedzeka here, mari yavo ichazoinvesta ichadzoka here. Saka vakakosha vana World Bank. Asi dambudziko tinandire kuti hatina mari yekubhadhara, saka tinofanira kuwirira navo maproposal edu. Ivo vanotibatsirawo futi kutipa maideas kuti apa dai madai. Tikanga tateedzera izvozvo tichitenda kuti tinonga tashandisawo tsvagirudzo dzedu nevananyanzvi dzeupfumi hwenyika muZimbabwe tikawirirana kuti pamwe pacho anokwanisa kuti kukunyepera sezvavakaita paSAP vakatiitaiso tikaenda musango. Saka tikapuwa advice yadzo dzanopangwa una zvako tikapangwa tine redu tikazi tikawirirana nyika inokwanisa kuenda mberi kunyange vasina kutipa mari tichitipa advice.
Tichitarisa panyaya yekubhadhara mari kumasangano akaita sana World Bank, Dr. Mugano, vamwe vanoti munyika macho zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvekuti kuda kubhadhara zvikwereti kungava kutowedzera matambudziko acho.
Ndizvozvo zviri paviri zvatinofanira kuita nezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakanga zvaita vachinamasa pavakaenda kulima makore aya vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April iyo vaitaura muna October ichireva kuti in 6 months vaifanira kunga vareza $1.8 billion. Tikamhanya tikanobhadhara $108 million kuIMF tikari chiti pai mari vakaita meeting vakati tikupi mari musina mabhadhara World Bank hausi tavabhadhara chikwere chajokonia saka tikupi mari muri kupaona mari.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe apa?
Saka isusu tinofanira kudzidza ipapo kuti vana World Bank havakurudzirwi kutipa mari. Pane politics apa. Iva vana World Bank ivava zvivo vanovaitira nyore kubvisa chikwere cheZambia, Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics America. Nekuti munofanira kudziva kuti World Bank neIMF ino madecisions anomekwa nekuburidza nemavhoti. America pake zvayo ine 17% yemashares eIMF semaenzaniso. Nekuti mari inobhadhara makambani manyika dzakasiyana-siyana kuWorld Bank, Zimbabwe inobhadhara mari yedu, upfumi hwenyika iyoyo ndiwo unodetemaina kuti inobhadhara mari yakawanda sei. Mari yavabhadhara ndochidetemaina mavhoti avo. Saka muri kuona kuti ari kuita America neZimbabwe iri kuti hatikubvisiri masanctions musati maita credible elections. Hatikubvisiri masanctions musati maita chino nechino. Murupaona. Saka ndo zvimwe chitaura kuenda kuvakwa IMF vakunovhota manje vane 17% share. Britain inenge iri kuma 13% share. Saka munorohwa nevhoti. Saka America haibvumiri tipuwe mari kuti ndiyo ine mavhoti akawanda. Saka isusu tinofanira kubhadhara chikwereti. Asi hatifaniri kuzvisungirira tichiti tichapuwa mari nekuti hatifaniri kukanganwa politics dziri behind the scenes. Saka ndinowirira nevanhu vane maconcerns kuti hatifaniri kuzviuraya. Tinofanira kubhadhara payment plan. Vana World Bank neIMF havana kumbotisungirira kuti tipai mari in 2 months. Isusu ameno tiri kumhanyira kupi kuti tiri kupa mari in 2 months. Tinofanira kuzvipa plan inoenderana nehomwe yedu.